This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo kukadzi 15, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reCenter for Research and Development rokurudzira hurumende kuti imire kuchera mangoda kwamarange uye kuti iite ongororo yekuona kuti mari dziri kuwanikwa kubva muzvicherwa dziri kufambiswa sei. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinotumira mari yakawanda kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano rakazvimirira reCenter for Research and Development riri kukurudzira hurumende kuti imise kucherwa kwemangoda kwamarange yoita ongororo yekuti mari iri kuwanikwa kubva muzvicherwa iri kufambiswa sei. Sangano iri rinonzi riri kushushikana nenyaya yezviwanikwa zviri kubva kwamarange izvo zvinonzi hazvisi kufambiswa zvakanaka, uye tarisiro yaive iripo yekuti zvicherwa zvichabatsira nharaunda haisi kuonekwa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mukuru wesangano iri vaJames Mupfumi.
Kubva zvapinda hurumende muna 2010, amarange ichitanga kumaina zviri pamutemo, taona kuti vakaisa makambani akati kuti kwamarange. Asi vaita challenge yekuti zvicherwa zviri kubva mamarange zvimadiamonds hazvisi kufambiswa zvakanaka pamakambani avakaisa imomo akawanda kudaro. Saka nemakore afamba kubva muna 2010 kusvika parinhasi, iyo hurumende pachayo iri kubvuma kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Iri nyaya yekucherwa kuitwa madiamonds ari kubva ikoko nekutengeswa kwawo, nekuti mari izodzoka ichiuya muhurumende imwe ichienda kuvagari vemamarange nevemuno mamutare vanga vachifungidzira kunzi vachararama nemadiamonds hazvisi kufamba zvakanaka.
Hurumende yati yakupindura here pakurudziro yenyu iyoyi?
Hurumende yakapindura pekutanga, ende yapindura kasingaperi kubva zvatatanga kutaura kuti ngavamiri, ichitaura nekuti kumira hatingamiri, asi tiri kuzama kuti batanidze makambani ari ikoko ive imwe chete nehurumende imaine zvine mwero, asi vari kukonerwa pari nhasi nekuti vamwe vavo muhurumende imomo vane mashares makambani iwawo.
Saka matanho api hamuchatora sesangano kuti munzwikwe?
Matanho yedu ndeyekuramba richitongotaura nekusangana nevatungamiriri varimo, minista wemainzi nemakurukota ehurumende anova ari kubvumirana nenyaya iyi. Saka ndisiwo isu secivil society tinongoramba tichiita ruzhai rworwo kusvika vaisa efoti yekumisa zviri kuitwa kwamarange, nekuti pari zvino zvanyanya kushata pakuti vanhu chaivo vashandi vemo other than communities anga ari much more affected. Vashandi chaivo, my immediate workers, havatahori mari. Kwakungoshanda vamwe vakutotorwa mudzimba nekuingwa netransport, havana chavari kuwana vashandi varimo. Vane more than 7 months havasi kuwana mari.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunare kwamutare neStudio 7. Nyika inonzi yakawana mari inosvika $840 million mugore ra2014 kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaitumira mari kumusha. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti mugore ra2013 zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakatumira mari inoita $790 million kumusha. Mari iyi inonzi inobatsira hurumende nenyika nenzira dzakawanda sezvo ichibatsira mukusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Asi mwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vachausi mutasa vanoti mari iyi inogona kunge yakawanda zvakanyanya kubva pane iri kuzivikanwa nebhanga guru renyika sezvo dzimwe mari dzichipinzwa munyika zviri kunze kwemutemo.
Zvinokosha zvikuru chaizvo mukatarisa kune dzimwe nyika vanotoita kuti pave nenzira dzekuti dzinatsonyorwa dzichirekodwa kuti dziri kupinda zvakadii. Saka zvinokosha kuti nyika itova nenzira yekuti mari idzodzo dzinge dzichipinda dzichinyorwa. Asi isusu ndofunga dambudziko redu nderekuti hazvinyanyi kunyorwa, ndezvekungotumidzira nawo kuti ndaona munhu ari kukwira ndege ari kuenda kumusha ndomupa. Saka zhinji dzacho hadzinyorwi, asi ndofunga mafiga amuri kutaura andodarika ipapo apa pataurwa.
Nyaya yemari yekutumirwa kubva kunze kwenyika iyi inobatsira sei munyaya dzeupfumi hwenyika? Tichiona kuti kazhinji ndinongotumira mari kuhama yangu iri kumusha.
Zvinobatsira pakuti zvimwe zvaifanira kunge zvichiitwa nehurumende kana kuti kubatsira vanhu, imi kana muri kunze uko sezvamuri munonge makutoita chikamu chekuendesa vana kuchikoro, chekuona kuti zveutano nemagariro avo. Zvimwe zvacho zvekuti dai mamusingazviiti hakuna hurumende kana munhu aigona kuitira vamwe vanhu ivavo. Saka zvinodiwa nevanhu zvakawandisa kupfuura zviri kupiwa nevanobatsira madonors pamwe chete nehurumende. Saka maremitences iyayo anotobatsira zvakanyanya kumuri zhinji.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachausi mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti rinoshishikana zvikuru netsaona dzemumigodhi idzo dzarinoti dziri kuramba dzichiwanda. Mutungamiri wesangano iri Vandodana Stole vanoti makambani emigodhi mazhinji ane mitemo yekudzivirira njodzi asi haisi kuzotevedzerwa kana yave kuita basa, izvo zviri kusiya vashandi vari pamhene. Svondo rapera, mushandi mumwe chete akashaya mutsaona yemugodhi yakaitika kushamva uye vamwe vaviri vakakuvara mushure mekufema mweya une muchetura. Ngatinzwei hurukuro yataita navasitole pamusoro penyaya iyi.
Nyaya dzesefiti mugodhi yakawanda dzisikutevedza, ende ukafamba unoona kuti vamwe vanotoshanda vasina zvakakwana zvesefiti zvekushandisa. Saka tiri kuzama kuti tigetse nyaya dzakaita seidzodzo. Asi kazhinji chinoedza nechekuti vamwe vashandi havakubudirei pachena kusvika paitika tsaona. Tinonyanya kunetsa environment yatinayo munyika nekuti mabasa ari kunetsa. Saka mumwe munhu anotya kana kuti akutaurire chokwadi achityira basa rake tiri rikapera mangwana ndorowana kupi. Saka ndochallenge hombe yatinayo, asi chiwatukedza kuti nyaya yetiiteverere tigadzirise. Tine programu yatinayo timbofamba chitenderera mugodhi tichitarisa nyaya dzesefiti idzodzo, tione kuti vari kuteedzera sefiti nekuti ishuwa vashandi vari kupera nenyaya dzesefiti dzichiteedzerwa mugodhi.
Asi muchitarisa mawandira ari kuita migodhi yatinonzwa kuti yaakushanda munyika umu kuburikidzawo nezvirongwa zvakafanana nezveindigenization izvi, vanhu iva vakanyorisa here kumasangano anonge achizotariswawo kuti vari kuteera mitemo iyoyo?
Chava kunyanya kunetsa munyika medu ndechekutika vanhu vazhinji vari kuita mugodhi yezvinoka paindigenization vanhu vari muhurumende. Saka kuti nyaya idzodzo dzibude zvakanaka dzinonetsa nekuti hurumende inenge ichizvisapota vachiita zvinhu zviri wrong serious, zvinova ndo zvatikedza kuti tigadzisa nedzinazvo izvozvo. Ndo vane migodhi yakawanda vari muhurumende vava maminista achichi ndo vane migodhi munyika. Saka zvinonetsa kuti uzviteverere nenyaya dzesituesheni iri munyika iyoyo.
Patsaona dziri kuitika mumigodhi, zvikonzero zvamuri kunzwa zviri kunyanya kukonzera tsaona idzi ndezvipi vastori?
Zvikonzero zvandinoona ka ndezvekuti kana tiri pamugodhi, mugodhi inoseta mastandards esefiti anenge aripo on ground. Zvekuti osvika mugodhi unoona zviripo mapolicies ese aripo esefiti, asi vanhu kana vaa on ground voshanda manje vanobva vapa vanhu pressure nenyaya yekuda production. Saka vachatevedzeri mastandards avanenge vaita mashortcut, ndo zvinonyanya kuwadzisa vanhu. Saka munhu akada kuramba kuti aiwa mastandards avanzi zvakati, munhu anotreteniwa kuti jamari basa rako rinopera. Nezvandamboitaura zvo zvekuti vanhu kazhinji vanenge votya kuti manje basa rangu rikapera ndicharivana kupi nesituation iri munyika. Vanopedzisira vangoita asi vozokuvara. Saka ndozvatigedzawadza kuti aiwa ka iwe ukakuvara upenyu hwako haukwanisi kudzoka. Zviri nani kuramba basa ubude hako basa racho uri mupenyu. Ndozvatigedzadzidzisa vashandi pati kutenderera.
Ava vanga vari mukuru wesangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vandodhana Stole, vari parunhare kuzvishavane neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vaGilbert Mutubuki. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7, mukoma Gilbert.
Takanaka murejerei mukoma.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Gilbert, tiri kunzwa kuti muzvikoro zvepamusoro-soro maita dambudziko rekuti varayiridzi kana kuti malecturers vari kuuramwa mabasa. Mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei?
Varayiridzi vanova malecturers evadzidzi vekumayunivhesitis vari kuuramwa mabasa nepamusana pokushayiwa mari dzavo dzokupera kumwedzi dzakakwana. Saka varayiridzi vese vekumakoreji kunze kweMidlands State University vari kuuramwa mabasa vari patinoti pakuratidzira muchirungu patingati pastrike.
Izvi zviri kukanganisa iwo sei sevadzidzi?
Izvi zvinotikanganisa sevadzidzi nokuti tinenge takabhadhara mari inokwana kuita mazana matanhatu kana kuti mazana mashanu kuti tinowana dzidzo. Asi tasvika kuchikoro towanika vadzidzi tikusina, zvinoreva kuti dzidzo yedu itazova inenge isina kukwana nokuti mazuva ekudzidza atokanganisika pakuti zviki yapera yese mastudents anga asingawani dzidzo yavo.
Saka vadzidzi vakadzokera kudzimba here kana kuti vangorimo muzvikoro?
Vadzidzi vangorimo muzvikoro, havana kudzokera kudzimba.
Ngati tariseiwo mamwe matambudziko amuri kusangana nawo sevadzidzi ndeapa.
Vadzidzi vari kusangana nematambudziko mari yechikoro, zvokuti sepainivhesiti yeZimbabwe zvimastudents anosvika zviuru zvitatu haasati abhadhara mari yazvo yechikoro, zvinoreva kuti vanokwanisa kusatouya kuzodzidza nenyaya yekuti chikoro chakakwira. Ende mastudents futi anosangana nedambudziko remvura namagetsi zviri kushayikwa pazvikoro zvepamusoro izvi.
Muri kumbotaura here nevakuru vezvikoro ava kuti mugadzirise dambudziko iri?
Ya, tiri kumbotaura navo vakuru vezvikoro, asi dambudziko riripo ndeyekuti vakuru vezvikoro ava vari kukondirogwa zvikuru nevanoita nezvematongerwe enyika. Avo vanoita zvematongerwe enyika vari kukoshesa zvokuti vari kutonga here, kwete kuti vari kuita zvinoita kuti dzidzo yedu iende mberi.
Mataura imi nyaya yekuti muri kushaya mvura nemagetsi, saka munorarama sei pasina zvinhu izvozvi?
Mastudents anotonotsvaka mvura kudzimba dzakapoteredza mayunivhesiti, kune dzimba dziya dzinenge dzine zvibhorani, vachitonokumbira kudzimba dzakapoteredza sepaizeti vanondokumbira kuPleasant. Vari kuonana MSU vanondokumbira kusenga, vanenge kuchikumbira vabereki vane dzimba dzine mabhoho.
Munokwanisa kuzviita nguvai muchizoenda kuchikoro?
Tinozviita vadzidzi vanotomukira kungwanani, vanotofuma kubata jongwe muromo kunotsvaka mvura yokuti vageze. Vozoti vabva kuchikoro nguva dzemashambadzo dziyadziya vanobata futi malaini yekuti vakumbire futi mvura kuti vawane kubika nokusuka.
Ko, zvibhorani zvaimbenge zviri pamayunivhesitis zvakaita sei? Zviri kufamba sei?
Zvibhorani zvaingova payunivhesiti yeZimbabwe, pamayunivhesiti ese yunivhesiti yeZimbabwe chete chine zvibhorani, of which zvishoma pane mastudents aripo.
Makamboita here musangano negurukota idzva amai Opa muChinguri kuti munge muchitaura nezvematambudziko amakatarisana nawo?
amai opa muchinguru takamboita matano kuti tisangane navo but havana kubatika vaiti vari kungotenderera vachituka vamutasa namai mujuru vari bhizi vachazotibata but hamene kuti vava minista wezano here kana kuti ndiwe vadzidzi bcause vaingoti vari kuenda kumaralisa vaenda kwana mutare masungo vachivaridza shoko rezvipfukuto zvavo.
Aiwa, tinokutendai mukoma Gilbert nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaGilbert Mutubuki muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vadiki vechidiki. Tinoti kana nesuo vechikuru tine zvatiri kuwanawo kubva mudzidziso iyi. Yasvika nguva yekuti timbokupaiwo kamhanzi mawaya waya kubva kune chikomana Shinsoman.
Ndinoshuvira hama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichindiona nhasi.
Manjaya Music.
What them? Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're Chief Gian.
My Isabel.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, variba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya. Ma fanzi, angu eze, andi gandira, ma waya, waya. Ma waya, waya. Pandino imango, ma meze, muza, waya, waya. Muza, waya, waya. Pinda Jamaica, Jana Gandhi Day, Nathan Jana Gandhi Day. When they said Dara, I'm a Vajifara, and then Zinda Zara, who knows the Mahara. Waya, waya.
Gaulem dada, me ma job dance, al gusika marivada, ziki ziki zaga, makazara magan, zita tunu zangu de chira zika matsaga, umaga.
Da father ma sister, da father munuese ma sweeter, doro tadira basita father, bari basita father, kana ma ancestors, yeah.
Waya waya,
ma fanzi angu eze andi gandira,
ma waya waya, ma waya waya.
Muza waya waya.
Mufanzi angu wanzi gandira.
Mawaya waya.
Mawaya waya. Ehu.
Daiti njana ngandide. Jana ngandide. Nasi zwati kasega. Ini hani murega. Mujazari rameka tapinda jomega. Jana ngandide. Daiti njana ngandide.
Manaisa darara. Mamwe wajifara. Ndenzinda zara. Unutase mahara.
Watu them.
Wangu waru mmanzi wa Shinsoman mawaya waya uchuye kwa muru uchiba kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sezongo edu ya pere regaiti mbotari samsore na u zanasi. Sanganore Center for Research and Development rokurudzira hurumende kuti imbomisa kucherwa kwemangoda kwamarange uye kuti iite ongororo yekufambiswa kwemari dziri kubva muzvicherwa. Zimbabwe inonzi yakawana mari yakawanda kubva kuzvisvarwa zvayo zviri kunze kwenyika zvaitumira mari kumusha. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.